A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 2nd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I am Tanonoka Wande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about how the diaspora is assisting with remittances and supplies to folks back home to alleviate the current economic crisis.
As the economic situation worsens, the diaspora has become the mainstay of many families back home who are faced with almost empty shelves and shortages of cash.
For the past couple of years, remittances from Zimbabweans living abroad have been averaging $1 billion.
There have been complaints in neighboring countries like South Africa and Botswana. Zimbabweans are sending foodstuffs and other commodities across the borders.
And there's also been some complaints from some recipients of diaspora money who are not able to access the money, and some receiving it in bond notes that have less value than the hard currencies that they would have wired it in.
Now, some companies like Delta Corporation have pegged their prices, making it hard for ordinary citizens who don't have friends or relatives outside the country to provide them with the foreign currency.
To join our discussion, phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba siyahlangana ngomnyaka omutsha omuchacha sibili ho lamalanga amabili nje kuphela. Ye sixoxa ngodaba lweZimbabwe lilo ke uhlelo lwethu esiliphalona maviki wonke ngolwesithathu iDiaspora Forum lapho ke esixoxa ngendaba eziphathelane lalabo asebehlala ngaphandle kwelizwe bona bedabuka eZimbabwe. Ye, lana elisekhaya liyenelisa ukuthi lisithinte sixoxe. Lamhlanje ke udaba olusegudwini ludaba lwe umumo osekhaya langendlela ezisetshenziswa ngasebehlala phandle kwelizwe ukuthi baphathise. Ye, sike sezwa ukubana endaweni ezinjenge South Africa, Botswana le Namibia abantu sebethumela ukudla, bethumela izihlobo labangani ngoba ekhaya intengo yakhona isisidla ubhedu njalo okunye akutholakali. Sizaxoxa njalo lokuthi kona ngeziphi inhlelo ezenziwa ngabantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe ukuphathisa abanye babo abasekhaya. Mr. Wanda,
tinosangana zvekare kekutanga gore rino gore idzva ra2019 muchirongwa chedu cheDiaspora Forum. Sekunzwa kwamaita patatangidza kuipa kuita zvinhu nenyaya dzezveupfumi kuri kukonzera zvinhu kuti zvideremere vanhu vazhinji. Naizvozvo ava vane hama dziri kunze kwenyika ndo vava kutakura mutoro wokubatsira vamwe vari kumba, nokuti zvinhu zvizhinji hazvisiri kuwanikwa, mari hadzisiri kuwanikwa. Kwemakore matatu apfuura, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvanga zvichitumira mari inoita $1 billion pagore kubatsira hama dziri kumusha. Tikatarisa mune dzimwe nyika dziri dzakatenderedzana neZimbabwe dzakaita seBotswana neSouth Africa, munoona kuti kune vanhu vazhinji vanoswera vari pamabhasi rank vachitumira mapasuro zvekudya kuhama dziri kumusha nekuti zvinhu zvaita sezvakaoma kunyanyisa. Asi zvezvimwe chinosiririsa panyaya inchokuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichitumira mari kumusha kuhama dziri kumusha, pamwe anosvika vachitadza kukwana mari yacho iyoyo nokuti kunenge kusina mari yacho kumabhanga kana kuti vanopiwa mabond notes asina uremu tasvika panyaya yekutenga zvinhu muzvitoro. Saka inyaya imwe yatichada kuti titarise iyoyo pane zvatichakurukura iko zvino izvi. Izvi zvakonzera kuti mamwe makambani sezvataurwa neDelta Corporation nhasi kuti vava kutengesa zvinhu zvavo zvavanogadzira zvinwiwa doro nemari yokunze kuitira kuti vawane mari kuti vatenge zvinhu zvinogadzirisa zvinhu zvacho zvavanotengesa muZimbabwe. Izvi zvichaita kuti zvinhu zvigozhere vanhu vazhinji nokuti havakwanisi kuwana mari yokunze. Asi toda kuti tikurukure tinzwe zvamunofunga muchitipawo mazano tichigovana nevamwe vateereri. Ndiyo nyaya yatinoda kuti titarise nhasi. Mr. Gande.
Yes, Mr. Wande, I understand in other countries, Mr. Wande, outside Zimbabwe, we now have money changers, including the United Kingdom. I hear there are now money changers. Of course, from where I come from Matabeleland, they are called Ospatelene. I don't know in Shona if they have an alternative.
And can you? What do they do?
They change money. You bring US dollars, they give you whatever currency you want. And especially like those that are here now in the UK, you give them pounds. And I mean, it can go either way. Either you want pounds or you want bond notes. They have bond notes in the UK. So I hear. Of course, I haven't heard about them here in the United States.
My last experience with that was in Botswana, when you would go to the bus rank and you could buy as much as you wanted to send home. And it was interesting to notice that the bond notes were very, very available in Botswana, but not for use, but they were there to sell to the Zimbabweans who wanted to send them back home.
Yeah.
So I don't know about the legalities about
of it. Of course, it's not illegal, but
yeah. So this is a very sad situation in that you might receive money, but then you might not be able to collect it because there's
no currency.
There's no currency.
That's it. I understand we have our first guest. Good evening.
Hello. Prince Banda from Canada here on the line.
Oh, Sbanda Linjan.
Siyaphila baba.
Hi, siyaphila. Kunjani Canada?
No, Canada is good. Canada is good.
Okay. So. Mr. Swanda, we are discussing the situation back home and how the diaspora is assisting. And I understand that the remittances from the diaspora were averaging $1 billion a year. But just last year alone, it went up to $5 billion. Now, can you tell us what has been your experience as a Zimbabwean with, obviously, with relatives and friends back home in Zimbabwe? How have you been managing to make sure they stay above the water?
Well, it's a pretty sad situation that we have in Zimbabwe, but for the most part, I would say almost the majority of the population is simply surviving on remittances. So I'm not surprised that at the 500% figure you put in terms of increase, that is to be expected. I just caught the tail end of your comments regarding Delta. Because for me right now, I think Delta is what Delta just did or announced is going to be one of the biggest threats to the current political regime, because it signals a return to weak dollarization, and that's the biggest threat that the current government has. My view is that the bond notes have not even worked for a single day since they were introduced. If we look at it this way, there are three participants in an economic system. There's the government, the workers, or the consumers, and the producer. A currency that works is one that circulates through the whole ecosystem and back.
Mr. Swanda, before you go on, can you please explain what you mean when you say it's a threat, this dollarization is a threat to the current government? How?
Well, because it will reveal the whole fiction of the bond law to start with, and we will be stuck with a situation where right now the Reserve Bank is holding on to $9 billion of depositors' positions. Any bank or any Reserve Bank system, for that matter, should be able to pay on call. But right now, you have a situation where the Reserve Bank itself has been printing money and creating fiction money with the bond note to an extent that they can't pay out over $9 billion. Now, that has a huge effect on the impact of remittances and on the ability of the diaspora community to continue to sort of slack up or hold up the country. So if folks decided that they were better off not sending any more of those remittances, the economy would simply tank. On the other hand, we are just not producing enough as a country to be able to sustain ourselves. It's funny, I was talking to somebody recently, and I was saying, do you know, even we don't make enough wheat or yeast to even go into bread that we make. We're importing ourselves maize, corn that is used to make millennia because we are not just producing enough. So a return to the dollarization, a return to the dollar would really signal an end to the good economics that we're experiencing right now. If every big organization or agency or producer or business entity took the lead of what Delta has done, that I think will tank the current government.
Thank you so much,
Mr. Swanda. I have a question for you, Inshona. Is it okay?
Yeah. Well, I might not understand it to the full extent, but go ahead.
No problem at all. Nyaya kuti makampani agadzire zvinhu achitengesa iyo yamataurai achitengesa ne foreign currency. Imimi sokuona kwenyu mari inobva kupi? Vanhu vanowana kupi mari iyi yokuti vatenge zvinhu zvakaita semaCoca-Cola nezvimwe zvakadaro zveforeign currency, iyo foreign currency yacho isingawanikwe kumabank? What is the reasoning behind this move?
Let me understand the question. What's the reasoning behind the move of people? Of
yes, people are going to the banks and they cannot get the foreign currency.
And they are paid in
bond notes. But now, companies have started charging for their products in foreign currency. Do you see a disconnection there?
No, I don't. I mean, it's a return to normalcy, actually. If I'm having to pay for the input for my ingredients for me to be able to produce to the market, whatever it is, be it tapu, be it whatever else, like I just mentioned, we're importing yeast and wheat, simple ingredients for bread. So if I'm having to pay U.S. dollars, and you are going to tell me that the bond note, which is the point of the wording, that this is equal to one bond note. At some point, that fallacy will run out. Like I was saying, that the currency needs to be worked through the whole system. A country that imports a part of our ecosystem, the producer, is outside them and has never been paid in bonds or products. Retailers go back with bonds to the RBZ to ask for US dollars to pay the producer. And RBZ will borrow the US to make the payment until bond options ran out. So this fiction that the bond not ever worked is what's being debunked right now by Delta. So I totally understand it from a business position that there's no way you can be buying your ingredients and them selling the product in fiction bond notes that are supposedly equal to dollars.
It will be interesting to see. Zimbabweans have been kind of innovative quite a bit, but it will be very interesting to see that without any US dollars available in the banks, how they are going to source for that foreign currency?
Well, unless, I mean, the folks like MoneyGram and other remittance providers continue to guarantee that folks are going to receive their US dollars in US dollars, so there is a small window of opportunity there. My issue really is that at some point it's going to grind to a halt because we're net importers. We're just not producing enough. What the government should be looking at really is how to prop up productivity in so many different sectors in the country. So if we started producing to the level we're doing 15, 20 years ago, this will solve our problem. But as long as we continue to be net importers, there is no way that the current financial system that is in Zim will survive.
Mr. Sanda, just stay with us just for a little while longer. We are coming back to you.
Yes, Mr. Wande, you didn't answer me about the this Patel and the money changes. Do you have an equivalent in Shona?
It has to be there. I am just not aware of it, it is there.
It is there, right?
Definitely.
Meanwhile, we're waiting for our other guest. Meantime, let's go back to Mr. Sbanda. Baba Sbanda, siyabona ukubana udaba lwemali le esetshenziswayo ibond le ekuqaliseni kwakuthiwe asomali ngokuncedisa abathenga impahla phandle kwelizwe ama importers, kodwa kathesi iyaqhubeka ngani sokuyimali, wena uthini ngakho lo?
That could be true, but the name, the bond note and the RTG were a form of a Zim dollar. What was happening was that the RPZ was simply printing money, generating them, and they could be called Zim dollars, they could be called bond, they'll suffer the same fate as long as that money is not linked to productivity. So what is really known, the government needs to be creating an environment that's conducive for even folks like ourselves in the diaspora to invest in the country. The problem, the government is trying to, this current government is trying to force down confidence in them, down our throats, when obviously they haven't followed up with the action. If you stabilize the country, if business community and investors regain confidence in the approach that the government is working on the economy, the rest will fall into place. Otherwise, we see that regaining money is an uphill battle in that club.
Hi, Kuzwakala. Isibongile, you please stay on the line. Let's welcome our other guest, Mr. Cassius Jays Simanampofu, who is a Zimbabwean living in South Africa. Welcome to the show, sir.
Okay, thank you. Good evening. Good evening to our citizens, your listeners, and your.
Okay, thank you so much. Mr. Mpofu, you are in South Africa. Can you just give us a background of what or how are Zimbabweans there in South Africa helping their folk back home in Zimbabwe?
Yeah, I think Zimbabweans here in South Africa are doing their best to help people at home. Put into consideration that the basic commodities at home are not available. So people are doing everything possible. We are buying some basic things here, food, stuff, and things like that, sending them back home using these guys who are caring for us, whom we call Omalaika. So it's a very difficult task for us, but we have no choice. We have to try and balance things. We know the situation at home is bad. The bad part of it is that the Malaysia guys, these guys who are carrying these goods for us, they are charging exorbitant charges for carrying the goods. You can buy some groceries, for example, maybe for 2,000 rands. It's going to also charge you almost a similar amount of money to carry those goods home. We have no choice. We have to do it. You can't let people at home die. You can't do anything. We have to do it.
Mm-hmm. So the prices, when you go to the shops, because we have been given some figures by people back home who will tell you that you buy something in Zimbabwe maybe for 100 or 200 rands in Zimbabwe, but that same item in South Africa will be maybe 40 rand. How are the discrepancies?
Yeah, I'm not very much sure about the prices that I told, but as well, from what I hear, I think the prices are too high. Here in South Africa, things are still good to in the shops. They are not very much expensive. $100, 100 rand, you can buy something, reasonable things. It's not very much expensive. I think the cost of living here in South Africa is almost on the correct level, considering that most people in Africa here, they are poor, they are living below the poverty bottom line, but the government is doing all it can through these pension funds, which is paying to the elderly and these other young people who are not working. But I think the prices in the shops are reasonable. We are not complaining about it. Even Africans, they are yet about the prices. Right now, we have a commodity, a basic commodity, like fuel, diesel, petrol, diesel. Right? The prices are coming down, I think. They came down yesterday evening in the middle of the night. South Africa is a very, very, very competitive country comparing it with Zimbabwe. Because when the price of fuel in the world market drops, they also drop their prices here in Africa. Unlike in Zimbabwe, they just go like that. I think that in Africa is just normal. It's not that.
Thank you so much. Please do stay on the line, Mr. Wayne.
And okay, thank you. I want to ask you a question about the other Zimbabweans in South Africa. When you talk to them, what is the mood? What is their attitude? What do you take from what they say or do as far as the situation at home is concerned, about the relatives who are always asking for assistance because they have no choice? What is the mood of those people in South Africa that you mix with as regards the situation back home?
Yeah, I think the Zimbabweans here in South Africa, they are facing the same problem regardless of which corner of the country one comes from. We are all speaking with one voice that things at home are not good. You can come across someone coming from Cape Town, which is Zimbabwe, and could tell you the same problem that you have, the same problem that people at home are facing. So it's just a uniform thing. It's just one thing that everyone in South Africa is facing. It's just like we as a nation, everybody coming from Zimbabwe, we've got the same problem, that means the same solution.
Thank you so much, Mr. Mpofu. I was about to ask you the politics of it all, but we'll come back to you. Meanwhile, we have a caller. Hello? Hello?
Yes, ndiripo.
Aha. Tiri kutaura nani?
Na Evans.
Ah, makadi nenyu.
Tiripo makasimba here.
Aiwa, tiri nani edu. Tipewa mashoko enyu munozviona sei?
Zvino zviri kuitika zviri kurwadza seni ndiri muno muSouth Africa. Mhuri yangu wabereke wari kuZimbabwe. Zvino zviri kuitika zviri kurwadza.
Munonzwa chinyi kubva kuvanhu vari kumusha? Vanoti chii?
Zvese wakungotarisira kubva kwatiri ka, kubva pane chipi na chipi, zvese wakungotarisira kubva kwatiri kunoko. hapachina chinhu chatingati pane choko izvi zvischool fees dzaakudiwa mabhuku tichayo anodhura bhuku 1 inonzi $80 kuZimbabwe which means pamwene uchidawa mobva more than 30 books saka which means taakungoshandira zvinhu izvozvo kakungoshandira school fees nechikafu chete kaizvova nyika yedu yacho hapana zvatichakwanisa kuita ka
saka muriku zviita sei upenyu hwasvika pakadaro apa muri kurarama sei
ndozvatiri kutaura upenyu hwacho hwachizosvika pakuoma hapachina zvatiri kuita bata uchingoshandira kudya sezvandiri kureva kuti upenyu hwacho hwaoma handizivi kuti vakuru vedu varoda kuti tisvike kutiko takadai izvezvi tichiri zera rechidiki chaizvo tichikudawa kuti tikwanise kuitawo mabhizinesi edu asi hapana chatinogona kuita ukada kuodha chinhu chinotengesa kuZimbabwe kwacho woodha chinhu nemaranzi then ikoko unopiwa mabhondi hapana chainotenga bhondi racho hapana kana chairi kukokwanisa kuita saka zvinhu zvarema chaiko kurema zvekuti hamainoti tinosvika pati panozopera January uno ii hamiziva takakuti
asi muri kungoshingirira henyu
ya kuchingoshingirira sekungoti kwatiri kwacho hedu kusouth africa zvinhu zvinenge zviri pari nani asi kutizoti mututore mhuri yese kubvisa kuZimbabwe kugara naye kunoku ndopanotizorema manje saka ini ndii ndega ndiri kubhenefite zviri nani asi mhuri haisi kufara nazvo kuti ndibvise mhuri zvarema futi
hai
saka upenyu hwacho hwaoma chaiko
haiwa zvakaoma tinotenda nyu namashoko enyu tinoimba kuti zvinhu zvichaita zviri nani gore rino tongotarisirawo mazvita chaizvo mukoma Evans
totenda
Yeah, this is a running theme that we are picking up on most of these call-in programs.
Yeah.
People are just saying that the situation is just unbearable now. So it becomes a big problem. Mr. Svanda. Hello?
Yeah, because I might have to get off the phone soon. Yeah. I guess my other big comment really is that investment is the best way that the diaspora community can assist. But again, you need some safeguards around that to say if I'm going to be investing my money in a project. The problem with the current remittances right now is that they are all, mainly, not all, they are mainly on consumption goods and services. So that money is all going to sustain their livelihoods in terms of consumption. None of that, not a significant proportion of that is going to investment. If you look at global geopolitics, and even if you look beyond the issue of Zimbabwe generally, Africa is the next stage of confrontation between, unfortunately, the Chinese and the Americans, pretty much mortgaging the whole continent. So if somehow we could devise a system, and again, this also comes with some political safeguards that your investment is protected, I'm sure there is in our diaspora community that if the conditions are right, they would invest. So I think rebuilding that confidence, building the culture of transparency and making sure that your investment is protected, that for me might be the one positive contribution that as a diaspora community, we can help folks back home.
If you look at what happened in the past, Mr. Svanda, do you have confidence if the government promises property rights, considering the things that happened in the history of Zimbabwe to this point? Would you take their word for it if they guarantee property rights? For someone who wants to invest, let's say they want to invest millions, and the government says, we are not going to touch your property like what happened in the past. Do you think there is that confidence that the government really will stay away from properties that don't belong to them?
There is no guarantees, and it will take time to rebuild that confidence. The problem that we have right now is that we have a
a government that has not been following through on some of their mileage or capital currency that they built coming into power. So there was a missed opportunity there. So it's going to be harder now for anyone like myself to believe that your property rights are protected or that even your investment is safe in a country like that. But that's where it needs to start, though. If the government starts following through and delivering, it's like Total. If Total uses coupons, accepts AMA coupons, which is AmaZeng fuel, eventually if Total continuously delivers on those, people will end up even saving those coupons as an investment into the future. But if you have no guarantee that Total is going to deliver on fuel tomorrow and you're stuck with those coupons, but I don't see how else, other than rebuilding the investor confidence, it has to start somewhere. It's not going to be easy. Like I say, the current regime had some good currency or capital or confidence coming in, but they failed to deliver on most of their promises. So I ask, we'll see how that confidence will be rebuilt, but once the culture shifts and people start believing, they will invest.
Thank you very much, Mr. Swanda. I don't know if you have any...
Mr. Swanda, you are about to leave us?
Yeah, unfortunately,
Sam Sevenzin.
I take a break to be able to share my thoughts, and I really enjoy the subject, and I wish we had more. If we put our Amakanda together, we could come up with solutions. So thank you for hosting a conversation like this, Voice of America. I think if we continue taking away some of these issues and solutions as a community, we'll probably get somewhere.
That's right.
Thank you so much.
Thank you so much. Have a happy new year.
Happy new year to you all.
And we'll be in touch with you, sir.
Mr. Wande, we have a caller.
Yes. Muripo ya repa runare?
Ndiripo.
Tukutora nani?
Tukutora na Joseph Mrengwa.
Joseph Mrengwa. Makadi ni mkwe ma Joseph?
Aywa, tunosimba Joseph.
Munozo kwa nasi?
Zina kumira fakanaka.
Ndoko za wani wesewa chiti zunasuna kumirewa zakanaka chita urire ya izu mwe pa msoro pa yezu chii chita kumirewa zakanaka siye mchidaro
shukuta wala kuti izu iso takatara kuti mungorezo raza pinda
siyo
ayesu kuwani kwa iri kuwani kwa kwa kumana ye mungu tuye iri kudura nona 5 liters ita $25 kupira kwa izvozvo chingwa musi Christmas chaita $5 kusendi kumashopu ari pedo chaita $2 chingwa nekuda kwedimandi yacho kusawanikwa kwacho madrinks ari kudhura asi kuwanikwa mari zvinhu zvese zvakaita saizvozvo
saka taurani
wobva watarira futi kuti zvirikuitika ndezvekudaiso wobva waona kuti shuga kwava nemapurize 2 kwava nemapurize matatu kune purize yebond note kune purize yeusa kune purize yeecocash saka unotoona kutoti munhu ari kutoomegwa neupenyu apo mvura haisi kunaya vanhu vanondoziva kuti votangira papi chaipo chaipo
ya imi muri kupi
inini ndiri kugokwe
ndokuri kunetsa kudari uku
kugokwe ndokuri kunetsa kudai so
hamuna kuri madonje
donje takarima but dambudziko nderekuti donje chiro takarima nyaya iripo ndekuti kana tichirima so tinenge tichingoudzwa zvekunzi tichakutengerai nemari yakawanda tari madonje akunokoyewa makunzi ma$0.30 ma$0.50 ma$0.25 nema$0.50 but irege iri ecocash futi ofuchi vanhu vachakosechi ecocash saka unotongoona kuti haakuri madonje sometimes we are wasting your time
saka moda kuregera musaregerera zvekurima mukwema Joseph
aiwa ku kurima hatisi kuregera kurima tinotorima but tinotongokurudzirana munharaunda yatiri isusu kuti tinotangorima chibage nemafunde nemasunflower I think takawanza zvino izvo togona kuenderera mberi neupenyu.
Aiwa tinotenda namashoko enyu, tinoziva kuti munoteerera Studio 7 and tineimbo yekuti munonzwawo zvinotaurwa nevamwe zvakangoda kufanana nezvamuri kutaura, asi tinotarisira kuti kuda pamwe gore rino iri zvinhu zvichaenda nepamwe zvikaita nani, saka musaora mwoyo Mukoma Joseph.
Okay.
Nasvita chaizvo. Chris, the thing that you know affected me a little bit, we started talking about going to the bank and not being able to find your own money, mm-hmm. you know, in the bank.
Mm-hmm.
And then, like Joseph has been saying here, that most of the items are now three prices,
mm-hmm.
depending on whether you are using the bond notes or the mm-hmm. Echo Cash or the mm-hmm. US dollar.
Mm-hmm.
And that could be a problem for the economy of the country.
Mm.
Anyway, we have another caller.
Oh, yeah.
Yes.
Hello? Hello?
Hello?
Yes.
Phone. Muripai, phone yenyu uri kuita ruzha maningi. Yeah.
Ndiri mumba.
Right. Magara zvakana. Yeah, magara zvakanaka.
Hongu.
Yeah, nokuti tachinzwa ruzva kwakawandisa kuda mamuchinja foni yenyu maoko kana
kuti ndandichedza kuti ndiende pane nzvimbo yakatinake.
Oh, okay. Mashikaza. Tirikutaura nani?
Na Jini Natsi.
Nani?
Jini Natsi.
Ah. Makadi nenyu? Muri kufana muri kuti
Simba zvenyu.
Muri kupi?
Ndiri
ku airport. Muri ku airport. Ah, kudombora mwari uku. Kwakadini ku airport?
Ku airport kuri rai.
Ah?
Ku airport kuri rai zvako. Isiungo tambudzika bidzi nekungoti zvinongotaurwa zvakanyanya kuwanda izvati zvimati zviviso. Zviungo zvose zvakawanda zvinongotaurwa. So vamwe vanenge vachingotaurawo zvavo but zvimwe hazvipo zviri on the ground there is nothing like that. Hazvina chidze kuti vanhu vangotaura vachingoipisa zita rekungoti Zimbabwe. Isusu tinotomukawo kuseni, tinoitawo mabasa edu, tinotoonawo mari dzacho kana angave mabhondi but mayusaka hakuna kumana. Kozvino tinotambudzika nemayusa iwo mayusa inya kusina, tinowana tinawana kupi?
Ko kana kuchinzi.
Tikutambudzika nevanhu vari kungochemera mayusa. Panze kuti tichochema kuti isusu upfumi hwenyika yedu. Wasikuedza kuti mutungamiri wenyika haana nguva yakareba ari pachigaro ari kuedza nekwaanogona kuti zvinhu zvitinakire. Isusu hedu takaridza zvekuti tichingotsigira mapoka tichiitawo nguva kuti zvimwe zvazvanoda tarisi. Asi manje tingatsigiri mukuru wenyika kana achiedza nezvaanogona kuti nyika igare zvakanaka. Zvino vanhu vari kungonakidzwa nekungotaura zvimwe zvavanenge vachingotaura ka zvinodiscarija vamwe vanhu vanoda kubatsira nyika yacho asi vanoba kuti ichokwadi. Asi kuti hazvichokwadi kunokuti tirimutaundi chaivo chaivo tinoona kuti chingwa chedu kana tichitenga nguva yatoya chidhora 30 rofu asi tinoona kuti kunema mabhizinesi meni vari edza chaizvo kuti vakuwadze upfumi hwachaihwo anokwidza mari nixi shopa zamari ii nixi shopa iri kukwidza uyo hasi kukwidza mari vanoda kuinfluensisa vamwe vanhu kuti zviitwe zvimwe chete zvekungoomesa asi zvinhu hasi kunyatsogona kuona kukuma kwazvavoikutaiauya kumbarika vari kuita bhizinesi yavo for sure mapotatoes matomatoes they are ever up and down asi tinogoa zvichimunhu anogara akangozembe yabhawa anenge achingoti bezvinhu zvakaoma zvinhu zvakaoma mwana South Africa hazizi kuno kwanongofunga kuza ungongoyotiwo zvinhu zvakaoma hatiri yatozinzwisa zvezvinotaurwa mustudio 7 vamwe vanhu avo
zvino saka imi sokuona kwenyu zvinhu zvakamira hazvo zvakanaka vanhu vari kungotaura zvinhu zvokukanganisa
chokwadi chaizvo hamungapinde basa vanhu ngi hamungapinde basa 2 months time matiikusvikari mavachiimba maitai kana 6 months time munotomboitawo 2-3 zvakumana muchistruggle pabasa mutanga kuti makutengawo masutu makutenga motokari dzimba makuzvigona zvino president achabva mukungopinda
Mashoko enyu anonzwika, anonzwika zvikuru, ndinoimba kuti va
achingorera zvimwe zvinhu tichangu chingowanza kutaura tichingoshoropodza nyika yetigere kuti macho kutaungira chaimo mazuva ange tichigara tichema nefodzi mangwana mangwana asi tinomwati sadzo tikuti joni nyama hukuti nawo shuga tikutenga nenevhu dzinhu atisenze tinenge tichingomhaisa zvinhu zvizvi zvikuti tichingomhaisa zvii hazvitisimbisi nemapurisa aiwa mabasa taichisiyatsiitawo wekuti zvinhu zvichite mari cheuviri hatine nemapurisa izvo hatine nehurumende kutiiti kuti dzire pasi chimhaya zvii zvakanaka zvinotiitawo kuti zvii zvinaki asi vanhu vanogara vazende yema vanomuka vachingoaite zvimwe zvinhu zvinovapa kuti tibatsire nyika yacho manje voenda mustudio 7 vaakutaura kawanda nehurombo sereki
saka munoti vanhu vanotifonera kunoko vachitaura izvi munoona sekuti vari kunyepa nai
vazhinji vachona vari kudokedza kuti vamhure hurumende iyoyi kuti haina kupinda vachiida iyoyo vaidawo manje saka zvinongoitira kuti iwe ukapinda pachigaro mwachipadaka unoona kunyekawo mari vasereki ende unotambudzwa upenyu hwako kutosvika vatozojaira zvavo zvinongojaira hazvina mhosva isusu atana zvinhu zvakaana zvatingatauri chinongoaaido achifamba
hai
tinokona kuti zvinezvi vari kudzokera mumastrisi vachiotengesa mavhendas aso hamusi mabedzi muchitiswa imomo somutaundi macho kungoda kungoti munhu anobvakacha mutaundi kana amasikati odyakadza hazvinanisi zvimwe zvacho so amutaundi pakare uendai munoita mabasa makawanda munoita kuti zvedu zvitinakire zvekutambudza izvi iitewo mukana yekuita zvinhu zvazvo zvinotinakira mangwana
no tinotenga namashoko edu nekuti ya vashoma vanotifonera kunoku vachirumbidza uyezve vachitaura kuyananisa kwamuri kuita ikokoko dene tikanzwawo mashoko tikanzwa mashoko akawanda nekuti toda tinotema hatitemi takarerekera divi rimwe chete tinenge tichida kunzwa zvinofungwa nezvinoonekwa navanhu saka imi zvamaita izvi zvinofadza chose zvichaitawo kuti vamwe vanhu vakwanise kufonawo vachitaurawo zvavanoona isangova nyaya yekungoti kwai zvataurwa naningi ndizvozvo zvechokwadi saka tinotenda chaizvo namashoko enyu maita zvakanaka tinotenda zvikuru mazita that's a big change that's a good change of pace you find someone who has a different view of what is happening and hopefully we'll get some more callers who take the other view
Mr. Svanda Mr. Mpofu ukhona ecingweni
enkhona baba
sorry ama callers angathi maningi cela ubambe njalo kancane kulomunye velo sefona kathesa
hayi kulungile
okay hello caller
hello
tirikutaura nani
namukanya
mukanya makadi yenyu amukanya
amukanya anofara imakadiwo
hayi vatinofara kana muchifarawo munozviona sei
kubatsira baba vangu vakutarwa kwekwekwesa
munoda kuvabatsira
nepfungwa dzakanaka
kwete zvavanazvo kala zvino kana muchidaro vamukanya hamufungi kuti muri kutukirira vamwe vanhu munoda kuvabatsira nepfungwa dzakanaka tiudzire pfungwa dzakanaka dzamuinatso
ivo vari kuti mutungamiri wenyika ari kumiramira achingoedza kuita zvinhu zviri nani handindizvoka
hongu
right patakabvisa vamugari mukuru vakasiya nati toichiita 45 cents chingwa chiita 90 cents zvikire kuti ava kana vaiita zvinhu zviri nani vene lati yava kuita 25 cents aingona lati yava kuita $2 saka tava kubatsira nechipi.
Ya taurai zvichizi tiri kuzvinzwa
hapana chavari kubatsira asi kuti chenji iripo ndeyekutionesera vanhu upenyu hwavo ivo ngavataure chokwadi kana vaine pamusvari kuwana mukana wekubiridzirawo zvinhu vachirarama vasati nyika yose yakanaka vanhu vari kutambura zvokutambura zviya ende hakuna kwatinozoinda vanhu ngavangoudza kuti iko rovanotikai mahusa mahusa toda mahusa kumahusa tinomuwaneti isusu tingaidzira neamerica zvakanaka vaitinakuti tikatoda mari yokunze toda mari yokunze vanoda mari yokuchina here yokuzambia here mari inongodiwa ndeyokuamerica kuti zimbabwe inofanira kuwira neamerica zvizere yoteerera zvinodiwa kuti iwane foreign currency zvokuti toda mari yokunze toda mari yokunze yekunze kupi
saka mari yacho inowanikwa sei nhai vamukani
right mari yokunze inowanikwa kana tikangozvidzana neamerica mune zvakanaka zvinodiwa handiri zvova tichibhadhara zvikwezi zvayo zvinodiwa zvinobva tagara zvakanaka asi kana pasina izvozvo tikatenga nepasi zviparara hakuna kunhu kwatinoenda tingangofadzana nenhema kuti ha vari kumbomira mira vari kudini hapana kana chivari kumboita kana chituku
saka tofamba takatarisa kupi nhaye vamukanyi
hatisi kufamba takangomira patakamira ipapo
aiwa vamukanya tinotenda zvikuru namashoko enyu
tatenda mandigamuchira muchirongo
aiwa tatenda zvikuru mukanya is not convinced anything is being done. We have a few messages here from some viewers. Sekuru Shadrack Chirasha vanoti vakuru avo vangati chii ivo vari umwe wevarume vari kuguta nebato riri kutonga vanokanganwa kuti kuguta kwavo nouori hwavari kuita ndokuguta kwomunhu wese here aiwa hatisi kuziva kuti vari kuita uori here asi vataurawo zvavanofunga zvavanoona noupenyu hwavanogara ndo maonero avo saka hapana zvatingaita hatingavashori asi tinotenda idu namashoko enyu vachirasha Mike Sorano timkoma wokuepwe dzidai vana Mike Sora vanoti mukoma vataura nezita handina shuwa kuti ndozita ravo chairo here bene mamuchirana business maiona chikonzero chinoita mapurisi kuti akwire hapana vanhu vakati wande vatumawo mameseji vachiratidza kusawirirana nemashoko ataurwa navavo kuepwedzi akawanda zvikuru asi mazhinji acho vari kuita sokuti havasi kutenderana navava vokuepwedzi vataura mashoko akawanda tawanda ndofana kuti kwai denda vanyarara kana vasingazivi zvavari kutaura nampeni koti anoti vakuru vari kutaura avo vane munhu pasi aiwa hatidedi zvokuti Mr Gadi.
Yes, Mr Svanda, Mr Mpofu, we are still having callers. Seaxolisa ba okay. Can we you wanna go?
Muripo here parunhare?
Ndiripo.
Tiri kutaura nani?
Munyaradzi
huni. Okay, makadi nei mukoma wo munyaradzi? Aiwa tiri nani. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ndaidangobatsira mukoma wo vari kuti zvinhu zvakanaka uye vachiti president vanofanira kuti vambopuwa nguva. Tikatarisa panguva yavakatopuwa yakatopora nezvavakanga vakatiimbisa.
Hamubvumirani nezvekuti vapiwe nguva yakati wandei kuda pamwe zvinhu zvinotora nguva yakareba ka kuzvitendeutsa?
Mukatarisa pakaitwa English government 2013 laindo yefoni raita $500 atiraka pachimwe chweenglish government ranga raa kuita dollar chingwa changa chakudiza dollar for two hazvina kunge zvamboita more than 1 year 6 months.
Saka
taurai. Saka temu yapuwa president yakatoregesa
klasi mukatarisa kuti maomero akatoita zvinhu matauraita mugoma varikutaura inonga pane pamupa unonokora mari vachingotora vachishandisa nekuti zvinokatarisa rate yebond against US dollar ukatambira iwo 300 bond kana iri pei yako which means mari yako iti less than $100 so we can't survive muzimbabwe
aiwa tinotendana namashoko enyu ndofunga vari kuzvinzwa vakateerera kana vachida kupindura vachafona havo aiwa tatenda chaizvo namashoko enyu
mnumzana mpofu mnumzana mpofu
yevo nyakuza vavo
ye mpofu si loku si thola balalela abanye abafonayo kodwa ke hayi wothi sikuphe lawo ithuba uke ukhulume lawo sikuzwile ukuthi ungathini wena ikakhulu sibona uyedwa ukhona lapho ephu yethoti yena hayi into zihamba kahle
hayi ngizwile lubaba lo angazi ukuthi iephu sahlala kuyo yiphi ngoba izinto abantu indlela abakhuluma ngazo ma ngikhuluma kusasekhaya ngoseptemba ngibonise okunzima indlela abantu abakhuluma ngazo ngokuma kwezinto akukho nto elungileyo ekhaya akula kuthi angazi isikhathi asifuna kuthini kumnankagwa yisipho ngoba umnankagwa uthe ngena embusweni ukuthima kwamgayo isito besingconywana kancane itexi ngiyakhumbula ama-interview ezafice sense kanti sikhuphile yabona times two kube times three isinkwa sesikhuphuke times two kumbe times three sezibe wes ukuthi zalakhele zikho khona ngoba umnankagwa ngibecabanga ukubona kwami bona ngathi indlela abangena ngayo embusweni ngabantu abangena bengela fulani yokuthi bazabe ucaliza abantu abangena vele besithi bakhupha umgaba embusweni kuphelela khonapho kubo so ilizwe lizoqhubeka phambili siwa lo ubaba osebhosi ithi ayiqhuma kayikho sithi unendlela yena aphila ngayo mhlawumbe emphilisayo engaba yindlela sengalunganga mhlawumbe indlela ye-corruption ngoba ngeqiniso qiniso abantu abafuna ukuphila impilo esiwethu ekhaya kwamanje kunzima sibili akulaa nto ehambayo
kodwa yena phela umbono wakho uthi ukonakala lokho komnotho sokulesikhathi 38 years awusozilungisa into ye-38 years nge-one year
ye ilizwe limoshakele isikhathi eside umnankagwa ubeyingcenye yalabo bantu abamosha ilizwe ngoba ngeqiniso umnankagwa singabheka i-history yakhe akulanto empilweni ayenzileyo kwathiwa akwenza into ebonakalayo ngumuntu ebephilwa ngoku-appointwa a-appointwa afake lapha a-appointwa afake lapha a-appointwa afake lapha akulanto ayenzayo sina kuthiwa liloya kusuke kumaskathi liloya mntu obalilingasiloku ukhuluma isilungu ngoba akulanto khona kumnankagwa ingqondo kayikho umuntu nje obeyisadla samgalo sokona isadla samgalo sokuzimubi isadla samgalo sokuthi bamba lapho usulapho ibamba lapha nomuntu noma i-district akazange ngabe yibida i-district noma ASM noma kuphi ipolitiki kamnankagwa ayizange vele ibonakala ukuthi yona isuka lapha iyalaphana kula nto angayenza umuntu nje ongazi umgaba wayiqinisile ukuthi abantu asebenza nabo kwezam p f bonke akula loba one ongakhokhela ilizwe wayiqinisile kuyabonakala khona manje ukuthi into ayikhuluma yayiqiniso ngabantu abangeke badisizindlela ba lize liyafa liyaphambili
hayi kuyezwakala Mr. One Day hear what he is saying you know he's pointing out the fact that the president Mnangagwa has been in power also in 38 years so now he cannot say because I've been there for only 1 year and you know it's one thing which maybe Mr. Epworth should have put
it's a valid point in the sense that he was part of the government for all this time and maybe I don't know what he could have done differently from what the president at that time wanted but I think there is a growing impatience now on the part of the people.
So Mr. Mpofu, remember earlier I had said I was going to ask you a question about the politics of everything. What I meant was that right now, from what you are saying, almost everyone is saying, no, things are going the wrong direction. Do you think that if elections were to be held tomorrow, would the outcome be different than the November outcome?
Yeah, I think the outcome of the results
with the difference. I think we all know that the results of the last elections that were held last year in August were disputed, were contested by the opposition, saying that it was not, it was a stolen election. So I think if we were to hold some elections today, any time, I don't see ZANU-PF winning fair, unless they use the same trick where there was a massive rigging. I sure for sure the elections were rigged. There was a massive rigging that took place. I think the elections might give us a new dispensation, a new dimension, different from what we see. Because I think some people who voted for ZANU-PF in the last elections are now regretting for doing that. Because the cost of living is biting everyone, whether you are ZANU-PF or MPP or you are calling yourself independent. Everyone is just suffering the same thing. People will think twice before they vote for ZANU-PF. ZANU-PF people might lose the election.
Okay. Mr. Wande.
Yeah. Now, what do you think we should do, Mr. Mbof?
I think we made a wrong foundation in the first place when Mugabe was removed from power. We were supposed to have an interim government that was supposed to take care of the things while we are preparing for a new government that was to be elected by people, made, say, after 2 years. That was a coup, which is not a coup that happened in last year, part one. And that foundation which you made was very wrong. Nothing is going to be right if you make a wrong foundation. But that was wrong. You can't build a good house from a bad foundation. I think what you need to do now, the way forward, as of now, I think that is to, for the government now to put their heads together, look at adopting the South African rand, because South Africa, I think, is a big test. Traitor, which is Zimbabwe. We use South African rand as our official currency. That's the only solution. Because this thing of gold notes, eco cash, US dollar, we can't use the US dollar. US dollar is too strong for our economy. We are not exporting anything. The country is down, the production is not there. Unless if the industry was to start working very well, net 50-90%, then we export. Then we might have a US dollar. But you can't run a country like Zimbabwe that has got no protection using a US dollar. That's not going to work. The US dollar is too strong for Zimbabwe. No wonder why in most of these countries in Southern Africa, they've got their own currency. They're not using US dollar due to the fact that it's too powerful for them. The economy, our economy is too small to sustain the US dollar.
Thank you very much, Mr. Mpof. Thank you very much. No, he's bringing up a very important point that I remember some years ago when South Africans demonstrated that the rand was too strong and it was undermining their efforts to in business or something like that. Mm-hmm. And I thought that maybe some people were very lucky in the sense that they are demonstrating against the strength of not the weakness of their currency.
Mm-hmm.
And what Mr. Mpof is saying here is that you know, for a country that does not have production, they are not exporting anything. Maybe the US dollar is not the best option.
Mm-hmm.
But I think,
Mr. Wande, let's just give Mr. Mpofu just your closing words in about 30 seconds. We are out of time.
Okay, thank you. I think we need to work very hard for us to achieve anything. Let's do away with US dollar. Let's try to adopt the African brand. That's the only way forward, I think.
Okay. Thank you so much. Have a wonderful year ahead.
Thank you so much.
That was Mr. Kaishas Jays Simana Mpofu, a Zimbabwean living in South Africa. We also had Mr. Princess Vanda. He's the town planner and an economist in Toronto, Canada, but from Zimbabwe. And my name is Chris Gande from Zimbabwe again. Thank you, Zimbabwe.
Good night. We'll see you next time. I'm Tanonoka Wande. And until we meet again, goodbye and good night.